Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri, tinosangana zvekare maneru anhasi uri musi wechishanu zvita 21-2018. Makaterera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vavimbisa utungamiri hwesangano revadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kuti vachagadzirisa mamwe ematambudziko akatarisana nevarairidzi. Vanhu vakawanda vari kutadza kutora mari dzavo mumabhangi ekuchinoi panguva iyo vakatarisana nezororo rekisimusi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Utungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vavimbisa utungamiri hwesangano revadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ kuti vachagadzirisa mamwe ematambudziko akatarisana nevarairidzi kunyange hazvo vasina chinobatika chavataura panyaya yemari dzemuhoro. Thomas Charipasi anotipa nyaya iyi.
Vashitaura nevatori venhau mushure memusangano uyu uyo waitirwa pamahofisi avamunangagwa pamunhu mutapa building, mutungamiri wePTUZ vataka vafira zhou vati vafara zvikuru kuti vamunangagwa vakwanisa kuvapanzeve pazvichemo zvavo. Vazhou vati vasvitsa zvichemo zvakawanda kuna vamunangagwa zvakafanana nekuda kuti vadzidzisi vabhadharwe mari dzemihoro nemadhora ekuAmerica sezvo zvinhu zvizhinji zvave kungotengwa nemari yekunze. Gwaro rasvitswa nePTUZ kuna vamunangagwa rinotiwo vadzidzisi vanoda kubhadharwa mari inodarika zviuru zvitatu zvemadhora emuno kana mari yemadhora ekuAmerica anoenderana nemari iyoyo.
Tataura nyaya dzamasalaries kuti hachakwani varairidza vachakwanisa kuti vaende kubasa nokuti mari dzinodiwa kuti vabhadhare maschool fees, mari dzinodiwa kuti vabhadhare mauniform, mari dzavanotambira ishoma zvikuru kwazvo zvokuti havakwanisi kunge vachienda kubasa. Tataura zvekare kuti varairidzi vanhu vakakosha vanofanira kuti vapiwe maallowances akafanana na bloated class allowance, akafanana na class teacher allowance, uyezve kuti varairidzi vanhu vanoda basa ravo, asi kuti mari yavanotambira ye 284 imari shoma zvikuru kwazvo zvokuti dai hurumende yabhadhara hayo varairidza vaya in US dollars.
Vazhou vati vanodawo kuti vadzidzisi vawane motokari sezvo vachishandira munzvimbo dziri kure nekwavanogara uye kuti hurumende iedze kuti vamwe vadzidzisi vakapedza zvidzidzo zvavo vasina mabasa vakwanise kuendeswa kune dzimwe nyika dzakakomberedza Zimbabwe.
Varairidzi vashoma, tinoda kuti vamwe varairidzi vaimployewe, vaimployewa kana vakwana, taona teacher people ratio yakwana, vari excess toita government to government agreements, vokwanisa vokunoshanda vachikwanisa kuti vawise chidimbu chavanowana kunyika kuti nyika ibudirire. Ende uye zvatataura kuti varairidzi vari discriminated. Ndingatanga for example ma student teachers. Mu student teacher habhadharwi, asi student police, soja, nesi, paanongotanga basa, unotanga udini, kubadaro.
Vazhou vati pane zvavimbiswa navamunangagwa kuti vanogona kuzvigadzirisa munguva pfupi iri kutevera, asi hapana chavataura chinobatika panyaya yekuwedzerwa mari dzemihoro pamwe nekubhadharwa nemari yekunze.
Zvakawanda zvimwe zvatatitaura vava vachivimbisa kuti zvinokurumidza, zvinokwanisa kuvimbisika nokukurumidza, asi sekuti zvokuti murume nomukadzi maticha vanochia kwakasiyana vave vanokwanisa kunge vachienda pamwe chete. Issue yegender kuti kupromotewo vakadzi muministry of education vava vachiona sekuti zvinoita neyokuimploya mamwe maticha vanga vachitadza sokuti inokwanisika kutireruse mutoro namaticha arimo. Asi pane zvimwe zvavataura kuti zvinoda kuti vambonotaura nemaminista nefinance minister zvikuru sei zvinoendera nechii nemasalari. Ipapo toda kutaura ndozvavataura.
Munyori mukuru mupiti UZ vaRaymond Majongwe vati wavadzidzisa vasi kuzodzokera kumabasa panovhurwa zvikoro gore rinouya kana vamunangago vasina kusimudza musoro pane zvavavimbisa.
Chiripo ndechekuti varayiridzi ndo vanotipara vanotiratidza gwara. Ndofunga tsamba yedu maoneri kana mukazonoiverenga yekutaura kuti kana zvatataura zvisina kuitwa zvichanetsa kuti zvikoro zvivhurwe.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wavamunangagwa vaGeorge Jaramba sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo, uye vamunangagwa Mbune vabva vapindawo mune mumwe musangano pavapedza kusangana neutungamiri hwePTUZ. Zvichakadai, gurukota rezvedzidzo vaPaul Mavhima avo vanga varipo pamusangano waitwa navamunangagwa neutungamiri hwePTUZ vaudza Studio 7 kuti vachamboda kuongorora zvabuda mumusangano wavo vasati vataura nezvenyaya iyi, kunyange hazvo vati hurumende inokoshesa varayiridzi zvakakomba. VaMavhima vakamboudza vakuru vezvikoro mwedzi miviri yadarika kumusangano wakaitwa kuVictoria Falls kuti homwe hurumende yakaboka zvokuti haikwanise kuwedzera vadzidzisi mari dzemihoro pamwe nekuvabhadhara nemari yekunze. Hatina kukwanisa kunzwa divi regurukota rezvemari vamutuli Ncuve panyaya iyi, kunyange hazvo svondo rapera vakati hurumende haina kwainowana mari yekunze yekuti ibhadhare vashandi vayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vanhu vakawanda vari kutadza kutora mari dzavo mumabhangi ekuChinoi panguva iyo vakatarisana nezororo rekisimusi. Izvi zviri kuitikawo mumaguta akawanda. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vevanhu ava vanoti vabva kunzvimbo dziri kure dzakaita seMhangura, Bhangeti nemutorashanga kuzotsvaga mari muChinoi asi vaishayiwa. Mumwe wevashaya mari pabhanga reZB ndivatapera Gombami vekuMhangura. VaGombami vanoti kushaya mari kuchaita kuti zororo rekisimusi risanakidze sezvo vanenge vasina mari.
Tauya makuseni nanhasi Krisimasi inenge rakatoshata kwatiri. Kana kuti titenge, ndamboda kuti tinotenga nekadhi, zvanzi kadhi rinyu hatina kuvhurwa kuti ikwanise kutenga, zvatoramba.
VaGombami vanoti dai vemabhengi vachipa vanhu vose mari shoma zvayo kuitira kuti vawane mari dzekufambisa sezvo vanotakura vanhu vasingade mari yekupiwa mufoni kana kuti ecocash.
Ndinokurudzira kuti vanhu vangave kana iri mari shoma ngaasevhiwe, vanhu vese vapere vachipiwa shoma, shoma yacho kuti vese vakwane.
Mumwe afumira kubata Jongwe muromo kubata nzvimbo pamutsetse wekutora mari yakaishayiwa ndiMyros Chipfunde. VaChipfunde vanoti vashaya mari zvekuti havana mari yekuti vadzokere kumba kwavo nhasi.
Famisa kumakuseni harina mari yatawana, takangogara namanjapo nguva dzatokwana dzatoetiri kuri kuzatokwana tuko, asi hatigani taonana mari yekudya tembe mari yaiyatoda kutivisa bhazi izvozvo. Vadereki vazhinji hari hatona mari, mari dzaoda kutora ndedzetore dzitoda kutoenda kumba nadzo.
VaChipfunde vanoti kunyange vachikwanisa kutenga zvinhu zvakaita sezvekudya nenhumbi zvinenge zvichidhura uye vanenge vachida mari yekufambisa.
Pamwe chete kuMhangura tinenge tatofambira mari dzodzidzi kuya kuno kuChinoi kuti habira ndinotora mari ndisiwa kuno vakuna kusvika panangogara izvozvo vanotonangana mari yelift apanitogara kuti plan dei kana pastori ina pakatoii makadhi yeti tokwanisa kumashandisa asi mari manje yelift ndo yakanyanya kumirira vamwe vazhinji vari vanhu.
Vakuru vakuru vemabhanga muChinoi vanoti kushomeka kwemari kumabhanga kuri kukonzerwa nebhanga guru reReserve Bank iro risiri kuvapa mari inokwana. Asi nyanzvi munyaya dzezvemari vaPersistence Gwanyanya vanoti havashamiswe nemitsetse pamabhanga munguva ino yezororo rekisimusi, asi vanoshamisika nenyaya yekuti mitsetse pamabhanga ndiwo wave mugariro. VaGwanyanya vakamboshanda mubhanga kwenguva yakareba vanoti havaone dambudziko rekushayikwa kwemari richipera sezvo nyika iine mari shoma kudarika iri kudiwa nevanhu. VaGwanyanya vanoti nyika ine mari inobatika inosvika mamiriyoni mazana maviri emabond nemamiriyoni mazana mana emadhora ekuAmerica zvichienzaniswa nemari ingadiwe nevanhu nemakambani inodarika mabhiriyoni mapfumbamwe emadhora. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndine Arthur Chigoriwa.
Mutungamiri we South Africa Cyril Ramaphosa ni hurumende yavo vari kutarisirwa kuti musi wa 20 ndira vange vapindura tsamba dzemagweta evarimi vachena vemuZimbabwe vakavaendesa kumatare vachiti vanoda mari inosvika biriyoni rimwe chete nemazana maviri ezviuru zvemaranzi ekuSouth Africa kana kuti ingangosvika zana remamiriyoni remadhorari kuAmerica iri mari yokuripa kuchorwa kwavanoti kwakaitwa kodzero dzavo nedanho rakatorwa nenyika yeSouth Africa kuSADC. Gweta revarimi ava vavili Spish vaudza Studio 7 kuti vakatoendesa masamanisi kurumende yeSouth Africa nehofisi yava Ramaphosa. Varimi ava vanoti havana kufara nedanho rakatorwa neSouth Africa pasi pevaive mutungamiri wenyika iyi vaJacob Zuma rekuisa runyoro rwavo pachisungo cheSADC muna 2014 chekuti iparadze dare kana kuti SADC Tribunal yaitonga nyaya dzinonetsa munyika dziri mugungano iri. Dare reConstitutional Court muSouth Africa rakati vaZuma vaisafanira kunge vakabatsira kuti dare iri riparadzwe. VaZuma vachibatsirana nevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ndivo vakaruka zano rekuparadza dare reSADC Tribunal vachiti risatonge nyaya dzevanhuwo zvavo asi kuti ribate nyaya dzinokunetsa kwenyika chete. Izvi zvakatevera kuwanikwa kweZimbabwe iine mhosva pamatorero ayakaita minda kubva kuvarimi vachena muna 20,000 pasina muripo. VaSpish vati vanofunga kuti vamwe varimi zviuru zvitatu vanogonawo kuenda kumatare nenyaya iyi. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wavaRamaphosa amai kuSaladiko sezvo vange vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga.
Zvakanyanyisa kukosha kuti hurumende yeSouth Africa itaure zvipachena igamuchire kuti yaisafanira kupinda munyaya dzezvekuparadza sangano reSADC Tribunal ranga riine mvumo nekodzero yekuti vanhu vaende kwariri vanenge vaine kodzero dzavhunwa kusanganisira varimi nezvichena vangabva kuZimbabwe. Saka zvinhu zvinosimbaradza kuremekedzwa kwemitemo nekodzero dzevanhu kuchamhembe kweAfrica.
Asi pane mukana here wekuti ivo varimi havanogona kupuwa mari dzemuripo nezvakaitwa izvi?
Hongu kwazvo kwazvo, nekuti ngatiyeukei kuti nyika yeSouth Africa iri panyaya dzekuremekedza mitemo nekodzero dzevanhu ine chikero chakarema chine udzamu kudarika cheZimbabwe. Ngatirangarire zvakare kuti vaRamaphosa vakapinda mukutonga vachivimbisa kuti vachafamba mumatsimba nemo nemo mugwara rakafambwa naro naMushakabvu vaNelson Mandela vakatungamira South Africa pekutanga, vaitaura kuti kodzero ngadzive pakati, mbambo yepakati yemashandiro anoitwa nenyika yeSouth Africa. Saka tinovimba kuti vaRamaphosa vachaita sekutaura kwavo sekuvimbisa kwavo. Kana vakadaro, zvinoreva kuti vanofanira kubatsirawo kuti varimi vechichena vapiwe zvakaringana navo migove yavo pakubvutwa kwakaitwa mapurazi avanga vagere muZimbabwe.
Asiwoka, hapana here dambudziko ipapa? Nekuti tinoona kuti SADC kazhinji inowanzoita zvinenge zvataurwa nevatungamiri venyika pasina zvakawanda zvinenge zvichibva kune vanhuwo zvavo kana masangano akazvimirira.
Iko zvino hapana dambudziko rakanyanyisa kukora, nekuti rangarirai kuti vamunangagwa wehurumende yeZimbabwe navamunangagwa vakataura pachena kuti vanoda kusigira nekuripa vachena varume vechena panyaya dzepakanga zvidiki. Saka hapana dambudziko ipapo. Zvakarezve tinoona kuti iko zvino nyaya yekuti varimi varipwe iri kugamusirwa, hapana rudzi arikupokana nayo kwese.
Gweta rinomirira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vachitaura vari parunhare vari muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Dare redzimhosva muBhindura rinoti varidzi vemugodhi weRandmine vasadzinga mudzimba dzekambani iyi vashandi vayo. richipa mutongo waro nezuro, dare iri rakati vashandi vekambani iyi, avo vanodarika mazana matatu, vane kodzero dzekuramba vachigara mudzimba dzekambani iyi, uye mapurisa asavavhiringe. Gweta ravashandi ava vaobe shava veZimbabwe Lawyers for Human Rights, vanoti vashandi ava vagara pamigodhi uyu kubva muna 1999. Kambani iyi yaimbove ye Globe and Phoenix uye payaka vara zvinonzi varidzi vayo havana kusiya vabhadhara vashandi mushandigere. Mushure mamakore anodarika kwanosvika makumi maviri, varidzi vatsva vekambani iyi vakaitora vachishandisa zita rekare rekuti Globe and Phoenix, vakabva vapa zviziviso zvekuti vashandi vabve mudzimba dzepamugodhi uyu. Izvi ndizvo zvakapa kuti magweta evashandi vaende kumatare. Hapana kujeka kuti ndiani muridzi chaiye wekambani iyi. Tabata vashava kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Vashandi vakauya kwandiri vakandikumbira kuti zvazvadai tinoita sei. Takabva tamhanya kumatare tikanoti kune vematare vashandi ava vava kuda kubudiswa mudzimba dzavaigara iye mushandirwe anonzi Rainmine asina kutevedzera zvinodiwa pamutemo kuti ange anzi vanhu havasisiri vashandi vake, avapa mari dzake.
Vanhu vangani vari munyaya iyi?
Taenda nevanhu vanokwana 359, ndivo vakakwanisa kunge vachitaura neni, asi vakawanda zvavo vanopfuura ipapo.
Vashandi ava vanodei?
Vashandi ava vari kuti kune Rainmine kana musisa tidi hatikumanikidzirei kuti murambe muchinzi ndini mushandiri wedu. Asi ichiti bhadharaika zvatakashandira makore ese awa. Rainmine iri kuramba ichiti patakavhara muna 1999 takakupai zvaifanirwa kupuwa. Asi chotishamisa ndechekuti hapana mapepa kana magwaro abuditswa neRainmine anotaridza kuti vakavapa mugove wavo muna 1999 vasati vavhara.
Saka dare rapa chinyi kuvashandi veparainmine ava?
Dare rapa mutongo kuti vashandi veparainmine vagari mudzimba idzodzo dzekambani, rava pawo mvumo yekuenderera mberi nemabasa avakanga vachiita. Vamwe vari kuita mabasa emaoko ipapo, vari kubika sadza vachitengesa kuti vawane cheuviri chemhuri yavo.
Iyo Rainmine yanga isina chikwereti here kuvashandi ava?
Rainmine iri kunzi haina kubhadhara vashandi vayo pamakore anokwana kuita iwo 17. Inova nyaya tichazotora mugore ra2019 matiri kupinda umu. Tava kuenda kuministry of labor kuti ibhadhare mari iyoyo kuvashandi.
Mari ingasvika mari?
Sekuona kwedu mari iyi inenge yakusvika ku12 million.
Pari zvino iyo Rainmine yakwikwidza here zvatongwa nedare redzimosva?
Yanga isati yakwikwidza, ndinodavira kuti vachiri kumboverenga magwaro nekupangana mazano ekuti voita sei, voenda kumberi here kana kuti vogutsikana nezvatongwa nedare.
Avo vanga vari gweta revagari veparainmine uye vachishanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vaope shava vachitaura vari parunare vari kuHarare. Makaterera kuStudio 7, tiri kutefenyura tiri muWashington DC. Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mazana nemazana evatsigiri vemapato anopikisa muDRC aungana panze pemizinda yemapato anotire Union for Democracy neSocial Progress Party nhasi vakawanda vavo vachiratidza kusafara nekumbosendekwa kwesarudzo yemutungamiri wenyika. Mauto emuIsrael ari kuparadza mwena weutororo unoshandiswa nechikwata cheHezbollah yakavakwa pasi pemiganhu wenyika iyi neLebanon. Vanorarama neHIV AIDS mudunhu reManicaland vanoti vakatarisana nedambudziko guru rokushaya mishonga inopedza marwadzo anokonzerwa neutachiona. Loida Moya anoti panyaya iyi.
Mishonga iyi haizi kuwanikwa muzvipatara zvizhinji mudunhu reManicaland kusanganisira nechipatara chihombe cheMutare Provincial Hospital. Mukuru wesangano reFamily AIDS Support Organization FASO rinoshanda uye kubatsira vanorarama neHIV AIDS vakasipa pound vanoti mishonga yavanosungirwa kuti vange vachitora pakupera kwemwedzi mitatu yega yega yave kupiwa yemasvondo maviri chete uye inenge isina kukwana, izvo vanoti zvinokanganisa utano kana raramo yevazhinji.
Tosangana naro se people living with HIV ndere kuti ma tablets tenofovir nelamivudin kana combination ya tenofovir nelamivudin inozi tenolamuye iri kushaika dambudziko hombe riri kuzi ichauya.
Vapaundi vanoti nekuoma kwakaita dambudziko ravo vanoda kuti gurukota rezveutano vaope dhaya moyo vajekese kuti nyaya iyi yakamira sei uye kuti ichagadziriswa sei.
Semiriri wevanhu vanorambana utachana hweHIV kuno kuManicaland, today a statement from the Minister of Health vaobhadhaya moyo kuti vatiudze the actual situation iri paground. Hatisoda macosmetic statements, toda kuti this is an issue of life and death for someone who is living with HIV, and we actually need the minister's statement on these issues so that people are informed.
Amai Lidia Kambuya avo vange vachida kutorera muzukuru wavo mapirisi pachipatara chikuru chemudunhu reManicaland vati vafambira dhongira kaora.
Isusu tina chichemo pa general ndiyo hospital hombe mwamutare iri kunzi iri kushota mapirisi wewana. Iwo wana wedu ririro tariro yedu yemangwana nyika kuti izi nyika wana iwo wavo ndo achazova madokta, ndo achazova maticha, ndo achazova ramangwana rakajeka. Nhasi wana wakushoteswa mapirisi. Tiri kushaya kuti chii chiri kuitika ino Zimbabwe, muchiti ndiyo Zimbabwe yakasununguka.
Ambuya Kambuya ava vanoti dai hurumende ikakurumidza kupindira nyika isati yarasikirwa neupenyu hwevanhu vakawanda.
Inga kudai uchazoite mwana here? Zvikavhiringa kudai unozoite mwana here? Mwana azoite utano hwakanaka. Tinorashikirwa newana turu mapirisi maRV anonga atoshotesa shuga zvinototapira maRV echitooneka muno muZimbabwe. Tine chichemo pano pagenera kutoti genera haifo ndiyo hospital hombe yakabata mutari yese munhu akarwara kurusipi kwese wanouya pano. Saka wakashaya mapirisi wana wedaya tinoita sei? Tinendepi nekuti ndiyo hospital chipatara chihombe. Kana unozwa hapana mapirisi chembere chaidzo chaidzo unozwa kuti mapirisi eshuga tengai, mapirisi eBP tengai, taipiwa mahara. Ingava nyika here tingararama here mukange makutitengesera mari yachatisi kuiwana?
Chiremba mukuru wedunhu reManicaland Dr. Matron Mafaune havana kubatika kuti tinzwe kuti hurumende ichagadzisa sei dambudziko iri. Zimbabwe ine vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nemazana mana ezvuru vari pamishonga yemaARVs, uye mishonga iyi yakawanda yacho inobva kuAmerica pasi pechirongwa chePresident's Emergency Plan for AIDS Relief, PEPFAR. Kubva muna 2004 kusvika gore rino, PEPFAR yashandisa mari inosvika biriyoni rimwe chete remadhora, uye gore rino chete yashandisa mari inoita zana nemakumi mashanu emamiriyoni emadhora muzvirongwa zveHIV and AIDS. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kutaurwa nevanhu pasocial media.
Ini ndini Jonga Kandemiri ndichikupai zvinobva kuvateereri pamusoro pezuva reNational Unity Day rakanyoreranwa pasi pakati pebato reZANU PF nePF ZAPU muna 1997 uri musi wa22 zviita anove mangwana. Totanga nekunzwa kubva kumutauriri weMDC inotungamirwa naNelson Chamisa vaJacob Mafume.
Tinokutendai nekuti gamuchira pachirongwa takamira zvedu mufioq. Problem yatavanayo nezuva iri harichina kurikoshesa. Zvinhu zvakazoitika munyika zvinotaridza kuti hatina chatakadzidza munguva iyoyo. Kana mukatarisa nguva yemurambatsvina, nguva ya2008, mukatarisavo August 1 kuurawa kwakaita vanhu mumastreets, kunotaridza kuti hurumende haina kudzidza purpose ye Unity Day. Unity Day rari rizuva rekuregererana nekuti hazvizoitiki futi zvokuti vana veZimbabwe vanotendekerana futi vourayana pachavo pasina kana anenge ari kunze ari kuvauraya.
Tine mumwe muteereri apinda pachirongwa, tina mufundisi Richard Moyo.
Kubatana kwezano PF nepati yavangomo yaiya pakuitwa kwazvo zvazvakanaka, asi nhau yakanga iripo haina chayakabatsira, yava nhau yekungoda kungonyaradza vangomo chete. Nokuti kana mukatarisa nhasi uno tikatiti muzuva umoitwa Unity Day hationi zvarakakoshera, nokuti nhasi uno matambudziko achine vana veZimbabwe matambudziko akawanda chose. Kubatana kwenyika yeZimbabwe haisati yabatana, nyika yedu yeZimbabwe inofauti igone kudzidzawo padzimwe nyikawo dzakafanana naSouth Africa zviri nanewo.
Ndimukomana taurai, ndiri kufona ndiri kuno South Africa zvangu izvozvo. Zvino urombo nekuvako nezuva ririko mangwana ravanodaidza kuti National Unity Day. Zuva iri rinocherechedza kubatana kwevezvematongerwo enyika, vana veZimbabwe vasina kubatana.
Tinotenda vateereri. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nguva yekisimisi inguva yokuzorora, asi veruzhinji vanoda kutora nguva iyi kuita zvakasiyana-siyana. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mutambi weCapes United Deadline Zvirekwi uyo akatora mukombo wecastle soccer star of the year muna 2016 anoti achatora nguva ino kushanya nemhuri yake kunzvimbo dzinoyevedza dzakasiyana-siyana sezvo aitadza kuita izvi nemhaka yebasa.
Sezvo tichigara tiri vanhu vanenge vari kubasa vachifamba nebasa zvakanyanya, so I think ndichawana nguva yakawanda kuspenda nemhuri tichienda kuholiday, timboendawo kunofefeterwa nemhepo. Tiri kunzvimbo dzakatsaukana tsaukana dzinofadza tiri pamwe chete nemhuri.
Mukuru wekumahofisi eZimbabwe Olympic Committee Muzvare Ana Muguni vanoti vakananga kumusha kwavo kuchimanimani kunoona hama neshamwari idzo vasina kuona kwenguva refu.
Tinenge tiri kumusha tichionana semhuri, kuna vamwe vari kubva kure, kuna vamwe vari muno muZimbabwe vasataona kwenguva yakareba, saka tinenge tiri tese.
Mutsigiri wechikwata chenhabvu cheDynamos Muzvare Molen Matema vanoti vane urongwa hwakafanana newamuzvare Muguni.
Tumunospenda nana mwene nana tezvara kumusha, tikuenda kumusha musi wa 23-24 kumasvingo.
Asi maneja wemutambi wetsiva Charles Manyuchi vaChris Malunga, avo vanove zvekare mukuru weOriental Boxing Promotions, vanoti vachatora nguva ino nevatambi vavo kushanyira nzvimbo dzinochengeterwa vakarasikirwa nevabereki vachivapawo rubatsiro. Vamalunga avo vaive muZimbabwe pamitambo yetsiva yakarongwa naManyuchi vanotitaurira mamiriro ekisimisi yavo.
We visit charitable organizations and we also try and make sure that the allowances which they are going to receive, weekend allowances which they receive, must be donated to the charitable organization, to orphanages, to make sure that the children who are living or people who are living at the orphanage, they must know that there are people there who care.
Vamalunga vanogara kuZambia. Asi sachigaro weZimbabwe Volleyball Association varingisai mapondera vanoti hapana chinodarika mutambo wevolleyball pakisimisi. Vamapondera vanoti vachange vakaungana nehama neshamwari pamba pavo muHarare vachitamba mutambo uyu mukupemberera kwavo nguva ino.
Atenge chitamba volleyball ndozvedu chete.
Kune vamwewo vakaita savamapondera vari kuti vakutora nguva ino kugadzirira zvakasimba mitambo yavo yemwaka unouya, vatarisira gohwo rakasimba gore rinouya. Asi vezvemitambo neZimbabwe yese vari kupinda muzororo panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzemari, dambudziko riri kuratidza kuti hurumende iri kukundikana kurigadzirisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tandono Kawande, ndiri muWashington DC, ndichiti mosara zvakanaka.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 21 Phalakazi 2018 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Indaba enkulu esikhulume ngayo indaba yama yenholo imali esiyitholayo ukuthi imali yethu esiyitholayo ayisathengi lutho ngakhangela khathi esitolo ukuthi ukudla kukhwele kunganani kuyona imali yokuthi ukwanise ukuthola i-transport ukuthi uyefika esikolo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangana lababalisi benhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe behlaziya inhlupho ababalisi ababhekane lazo elizweni.
Ithi lokhu kuzwisa ubuhlungu kakhulu lapho sikhangele ikhefu lekhisimusi lapho abantu ababe befuna khona ikheshi ngoba abanye bayefuna ukuthi bagade amabhasi ayemakhaya okubhadala khona ikheshi okungalayikho kheshi okungala swipe. So manje kathesi abantu zindwendwe zodwa abantu vele isiminye eminye akwazakali ukuthi bazayikhupha yini.
Ukusilela kwamafutha ezimota lokuqhubekela phambili ngamandla kobulawayo lakwezinye indawo zelizwe osokuthwala senzima abantu beZimbabwe. Kuhlelo Woza Friday lamhlanje sihamba labaculi ababili abacula bese South Africa, uNkunzi yomanzi amnyama kanye lo Brian Sibanda. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje uhlanganele lenkokheli yenhlanganiso emele ilungelo lababalisi eye Progressive Teachers Union of Zimbabwe behlaziya inhlupho ababalisi ababheke nalazo elizweni. Umnangagwa ubikwa yenze izithembiso ezithize ezingabambakiyo kodwa engatsho lutho kangako ngeholo ababalisi abafuna lihlawulwe nguhulumende ngedola leMelika. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Ekhuluma lentatha lezindaba ngemva kwalomhlangano owenzelwe emahofisini kamongameli eMunu Mutapa Building, umkhokeli weProgressive Teachers Union of Zimbabwe uMnumzana Takawafira Jowu uthi bajabule ngokuphiwa isikhathi sokulalela izikhalazo zababalisi okwenziwe uMnangagwa. Esinye isikhalazo abasethule kuMnangagwa uJowu uthe bafuna ababalisi bengezelwe iholo lifike kunkulungwane ezintathu zamadola 3000 ngenyanga.
Umhlangano wathaita na president Tataura
umhlangano esikhulumileyo lo president sikhulume udaba lomholo ukuthi awuseneni ababalisi abasenelisi ukuthi baye emsebenzini ngoba izimali ezifunakalayo ukuthi baphile aziseneni. Sikhulume njalo ukuthi ababalisi kumele labo baphiwe ama allowance acheneyo njalo ukuthi ababalisi ngabantu abafuna umsebenzi wabo kodwa imali abayiholayo eye $284 imali enlutshwane. Ngabe uhulumende ubaholisa ngemali ye US dollar ngoba izinto ezidolo sezithengiswa ngemali yaphansi.
Maria wanotambira nge 284 imali shoma zvikuru kwazvo.
Uzo upinde wathi bafuna ukuthi ababalisi bathole izimota ngoba besebenza endaweni ezikhatshana lalapho abahlala khona.
Vanenge zvakawanda zvimwe zvatati taura vava vachivimbisa kuti zvinokurumidza zvinokwanisa kuvimbisika nokukurumidza.
Obunye esikukhulumileyo basithembise ukuthi bazawulungisisa ngokuphangisa kanye lokuthi obaba labo mama abangababalisi befundisa endaweni ezijeneyo benelise ukuthi basebenze ndawonye. Udaba lokukhuthaza ababalisi abangabesifazane emsebenzini okunye bathe bazaqala bayekhuluma labohlangothi lwezemali lenotho yelizwe okunjengokulungisisa udaba lomholo bathe bazakhulumisana lesiphathamandla sabagogileyo
bathi wachataura na minister wabo unomiria disability
biwa kulokuthile okuthembiswe ngumnangagwa ukuba uza kwethula ngesikhathi esifitshane esilandelayo kodwa akulalutho olubambekayo aluchileyo ngodaba lokholo ledola leMelika. Kunjalo unobhala wePTUZ uMnumzana Raymond Majongwe uthi ababalisi abasoze babuyele emsebenzini kuvulwa izikolo nxa uMnangagwa engafezanga lokho akuthembisileyo emhlanganeni wanamhlanje. Omunye wababalisi unkosikazi Eugene Hlabangana okade ekhona emhlanganweni lo namhlanje uthe benelisile ukumtshela izifiso zabo.
Umhlangano wethu uhambe kuhle kakhulu, senelisile ukuthi simtshele umongameli welizwe uPresident Mnangagwa ukuthi thina njengababalisi sile nhlupho eziningi kakhulu. One, indaba enkulu esikhulume ngayo indaba yenholo, imali esiyitholayo, ukuthi imali yethu esiyitholayo ayisathengi lutho. Ungakhangela khathesi ezitolo ukuthi ukudla kukhwele kunganani, kuyona imali yokuthi ukwanise ukuthola i-transport ukuthi uyefika esikolo. Ungakhayeli imali esiyitholayo for ukuthi umuntu enelise ukuyafika emsebenzini i-$90. And sithi imali le asoyokuthi mina ngingumbalisi ngigade, kufanele ukuthi labantu abami bekwanise ukugada ngemali yona le $90. And sithi ayikwani. So senelisile ukuthi simbonise upresident ukuthi imali abasinika yona vele ayenelise. Okunye esikhulume ngakho yindaba yokuthi ama-student teachers laba abafundela ukuba ngababalisi, inholo yabo yakhathwa kakhulu, bathola imali ngange $150. But ungakhangela abafundela ukuba ngamasosha, abafundela ukuba ngamapholisi, imali zabo azikhathwanga, bahola imali ekwani.
Asisenelisa ngawukhuluma lesikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Jaramba ngoba bengadobhi ucingo lwakhe lokamakhala ekhukhwini. Njalo Mnangagwa ngokwakhe uhle wangena komunye umhlangano ngemva kwalo lababalisi. Umphathi intambo wezemfundo umnumzana Paul Mavima okade khona laye kulo mhlangano utshele Studio 7 ukuba uzadlulisa izikhalazo zababalisi ngoba uhulumende eqhathekisa umsebenzi omkhulu abawenzayo. UMavima uke watshela umhlangano labaphathi bezikolo ngenyanga ezimbili ezedluleyo owenzele eVic Falls ukuthi uhulumende akasozenelise kwengezela iholo lababalisi kumbe kubahlawula ngedola leMelika. Asisenelisanga ukuthola icele likamphathi intambo ogatsha lwezemali umnumzana Mthuli Ncube ngalolu daba loba kuvike edluleyo ethe uhulumende akalayo indlela angathola ngayo imali yaphandle ukuholisa izisebenzi zakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Ukusilela kwamafutha ezimoto kuqhubekela phambili ngamandla kobulawayo lakwezinye indawo zelizwe osokuthwalise nzima abantu beZimbabwe abathengisa imali emgoqweni okungekho emthethweni osiphathelene abakade sebenyamalele ngemva kokubuthwa ngamapholisa kwabaningi babo kumaviki adluleyo sebephendukile. Sokusele insuku ezingatsho lutho ukuthi ilanga lekhisimusi lifike. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Indwendwe zezimota ezidinga amafutha ezimota ziqhubekela phambili edolobheni lakobulawayo kuhlangene lendwendwe zokudinga imali emabhanga lapho abantu abaphiwa khona imali yamatshe engaphansi kwekhulu ngeviki. Umnumzana Mandla Chuma isakhamuzi sakobulawayo usola kakhulu ukuba imali itholakala emikambo yensitha ngoba emabhanga ingekho.
Ngithi lokho kuzwisa ubuhlungu kakhulu lapho sikhangele ikhefu lekhisimusi lapho abantu ababefuna khona ikheshi ngoba abanye bayafuna ukuthi bagade amabhasi ayemakhaya okubhadala khona ikheshi okungalayikho kheshi okungala swiping. So manje kathesi abantu zindwendwe zodwa, abantu vele isiminye eminye akwazakali ukuthi bazayikhupha yini, okusho ukuthi nxa imali engasatholakalanga abantu bazagcina bedlalela ikhisimusi khona lapho kobulawayo kanti iningi belifisa sibili ukuthi khona liye emakhaya. Ngakho sithi uhulumende ngabe uyazama sibili kumbe kukhitshwe wona amabhondi lawo ngoba yiwo angana asilethela uhlupho lapha kulela.
Unkosikazi Sanelisiwe Hadebe ukhala ngokuqansa kwentengo yempahla lokudla ezitolo kanye lokusilela kwemali.
Hayi, intengo seziqanise kakhulu, vela kusathengeki. Uyazihlupha khona ukuthi siza kudlani ngekhisimusi ngoba ama-prizes sokule prize ye-USA, sokule prize ye-bond. Abantu vela ama-queues agcwele, balayinile, abantu badidene vele. I-prize yempahla vele abantu bayakhala ukuthi abantwana bayagqokani, konke kuqansile.
Umnumzana Love Momoyo okumsebenzi wokuthengisa amaluba kobulawayo uthi ibhizimusi idonsa nzima ngalezi nsuku.
Ukusilela kwemali sokusaphekthile sibili kakhulu kazi ngoba vele asisakwazi lokuthi sibambe ngapi sithini kubusiness ngoba abantu babuya lebond. Ibond nxa ulemukela usithi uyangena ema-store ezinye alisebenzi, ibond bavuma kuphela ema-supermarket. But when you want ukuthi uyathenga ezinye izinto ibond kabasasivumele. So it's like sekufana lokuthi abantu sisebenzele ukudla kuphela. ngoba supermarkets are the only people abavuma ibond. Ungathi uhamba kuma hardware uthi atisamende ba uzobe kutshela nge US dollar. Uthi atufuna insimba utshela nge US dollar. Whatever ufuna ukuthenga ba utshela nge US dollar. Whereas US dollar ngona akasithi tholi. So thina besicela ukuthi uhulumende nxa enganceda isincede isizwele njengabantu bayo isikhiphele leli bond yalifakayo ngoba ibond leli selisithwala senziwa ngabuyezwa sibili siki sibisakhe lo president ngowakhe ukuthi sicela asikhiphele ibond ngoba ibond selisilimazile asisakwanisi ukuthi siphefumule nxa ebond
isimo somnotho simi manzonzo ezweni amabhanga awala mali abamavinkili amaningi sebesala ukwamukela imali yohlobo lwebond note bethi bafuna idola lemelika uma ungelalo uhlawula okuphethwe kane kumbe kahlanu intengo yedola ngebond osekuchiye abantu bedideke ingqondo amafutha ezimota lawo aqhubekela phambili esilela inengi seliphephela emikambo yensitha Uhulumende uhlala ethembisa ukuba udubo lokusilela kwemali amafutha ezimota lokuqansa kwentengo yempahla kuzalunga kodwa uZulu uqhubekela phambili ebhekane lendubo lezi ngimela iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
Si lokhe sisedabeni lunye lokusilela kwemali emabhanga kanye lamafutha ezimota siphindi usithandekile Nkomhlanga owe-Studio 7 uxoxe lomnumzana Melusi Moyo isiphathamandla esibona ngokuqhutshwa kwamabhizimusi enhlanganisweni elwela amalungelo ezakamizi eyebulawayo Progressive Residents Association.
Sokuvukeka kutsha kunokuyani esasiqale ngakho indwendwe yesabeke emabhenki lapha ngamavigoroni lapha amabhenki abantu bazama ukuthi izimali ngazi ukuthi sokuyiphanike ukuthi abantu besiya kuholiday kumbe i-shortage siwe yaba khona njalo yezimali ngoba amalayini akhona lawo besingasawajayelanga akhona namhlanje ibhenki engike ngadlula kiyo kathi singikhulumisana labantu se-Medland kukhanya bebengena nga-5-5 ugadumile emnyango bangena nga-5-5 abanye besithi hayi kukhanya iyatholakala but bebengeniswa nga-5-5 ngingazi kwamanye amabhanga njalo ngimbona lokho kule ndwendwe nje kuphi inani lokho eliyilo lona leyani babelichilo ukuthi nxa uthatha as individual uphiwa i-$50 then amakhampani aphiwa i-$100
abantu bakhanya bephithizela yini belungiselela ikhisimusi
abantu bakhanya bephithizela but isimanga esesikhona bengidlula kulaba abathengisa zokudla le-chicken inn sebetshintshile intengo zabo sebebiza imali yasemelika ngebond ngawuthi uyaqathanisa nemali yakithi iprize zabo sezidula kakhulu ngoba ngele melika i-2 piece yabo bayibiza $2.50 ma uyifuna ngebond $9 so okuyikuthi ngezindlela bazama ukuthi abantu bengasasebenzisi ibond ngoba kuba cheaper ngawuthenga nge-US but uhlupho olukhona ukuthi imali yemelika kayikho kuleli lizwe leli yebo ye abantu bayabhotabhota bethengathenga khonokho okuncane nje noba sekula abakhangelela impahla zabantwana baningi kakhulu kula esithi ngama-free market ezitolo nje ezinkulu hayi kakuphithizeli kangako kuphithizelwa kuma-free market lakhona apha ekudleni
uhlupho lwamafutha ezimota okuhambisa ke
wayisho ke indaba phendula inkinga ke indawo yamafutha le sikhuluma nje indwendwe ezibonakalayo eminye imigwaqo size yavaleka ukuthi akusula weyi ngoba imoto sezilayini ezayenza amalayini abayidabhu abamathathu kulokuzima kukhanya kakunabungcono obuba khona sibili emafutheni lapha bakhele nzima abantu bezimota ngoba ngikhangele nje njengomuntu okhanya ngasemabhumuthi ngengafika ngasemarenkini ayemakhaya abamabhasi labo sebekhweze okwesabekayo ngenxa yokuthi bathi bona amafutha akawatholakali emafutheni ke akulabungcono akulabubeni sibilenjenje sikhula zisiya phambili
Lo ke mnumzana Melusi Moyo isiphathamandla esibona ngokuqhutshwa kwamabhizimusi enhlanganisweni elwela amalungelo ezakamizi zakobulawayo iBulawayo Progressive Residents Association sixoxela ye ekobulawayo Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama Namhlanje sinika abalaleli bethu ithuba lokuthi batho ukuba balungiselela njani ikhefu lekhisimusi phakathi kwenhlupho elibhekane lazo ezigoqela ukungatholakali kwemali emabhanga kanye lokusilela kwamafutha ezimoda. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Singakangeni esigabeni esilandelayo, wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafishane. Unobhala ubona ngizomvikela kuhulumende weMelika, uSecretary of Defense Jim Mattis uchiye umsebenzi izolo isithi lokhu kubangelwe yikungezwani lokwehlukana kwemibono phakathi kwakhe nomongameli Donald Trump. Uthi ke isitishi esikhulu sendizamtshina sakweleBrithani sivulwe lamhlanje ngemva kokuvalwa ngolwesithathu ngenxa yodubo lwemitshina yama-drones. Igceke lendizamtshina eleGatwick bese like lavalwa ngoba ama-drones la abikwa abephazamisa abashayeli okudalele abahambayo inhlupho ngalesi sikhathi sekhefu lekhisimusi. Iningi labeZimbabwe abalubhekise ekhaya ngale impela viki ukuyajabulela ikhisimusi bendawonye lezihlobo labangane bakhala ngokuthatha isikhathi eside belokhu bezama ukuphuma emngcoleni weBite Bridge. Kodwa-ke uhulumende uthi kwenziwe imizamo eminingi yokuthi kudluleke lula kulo umngcwele. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba.
Amakhulu ezalwane zeZimbabwe esebenza kule South Africa basemabhasini emchoveni kubomalaitsha nasezimoteni begijimela ukuthi langekhisimusi liyephuma sebesekhaya. Kodwa-ke iningi lithi alithokoze ngendlela iziphathamandla ezibona ukuphuma lokungena kwabantu emngceleni weBite Bridge esebenza ngayo. Umnumzana Wilson Moyo olubhekise kibo enkaya emakhwatini uthi lokhu kungaqhubeka abanye bazayidlalela emngceleni ikhisimusi.
Isimo mangaphawula ngaso mhlawumbe esenzakala eborder sibuhlungu kakhulu ngempela, sibuhlungu kakhulu, asijabulisi neze. Uyathola ukuthi imoto ziningi ngathi 1.5 days seborder impela imoto zingadluli. Ingadlula izopaka iye ngale iyethule yonke imithwalo ukuze kufika phansi. Ma ungenamali ukuthi mhlawumbe udlulise cha uzosokola ngempela, ayikunzima eborder kunzima.
Kodwa kumphathi ntambo ogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa umnumzana Siyabonga Cwele uthi uhulumende wenze konke akwenelisayo ukuze izihambi zingabanjelelwa kulumngcele.
Sengezelele izisebenzi zomngcelela ngoba bezisilela. Sengezelela ngesilinganiso esipho sesifike ingxenye ekhulwini. Size sasusa abanye ehofisini yethu enkulu ukuze sivule amahofisi amaningi okudlulisa izihambi ukuze konke kudlule ngokuphangisa.
Isiphathamandla esibona ngezokuthutha lezokuphepha esabelweni seLimpopo unkosikazi Makhoma Makhurupeje uxwayise abasebenzisa umgwaqo N1 olubhekise eBite Bridge ukuthi bengalokothi kwephula umthetho ngoba bazawukhomba olotshwala.
Sesibophe abaningi kulokhu mgwaqo ababengene elizweni kungelamvumo, njalo amapholisa asisize kakhulu. Umphathi ntambo ubebatshela ukuthi akula obathiweyo ozakhululwa manje, kugoqela bephula imithetho yomgwaqo leyelizwe jikelele.
Minyaka yonke umngcele weBite Bridge yiyo olabantu abaningi abaphuma kwele South Africa ngekhefu lekhisimusi. Iningi labo izizalwane zeZimbabwe ezisebenza kulelo lizwe. Nyakenye abanye bagcine bedlalela ikhisimusi endleleni ngenxa yobuningi babantu abebephuma besiya eZimbabwe. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nguBenedict Nhlapo.
Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu elimele eZimbabwe umncintiswano womdlalo wenguqu weCAF Champions League eleFC Platinum uNomeni Mapheza uthi iqembu lakhe libhekane lomdlalo onzima njalo lidinga usekelo ukuze linqobe laseEcongo iBrazzaville eleASA Otto kusasa. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba.
Mapheza utshele intatheli zindaba zemidlalo uba ngasoze balideleli iqembu le-AS Otoho ngoba likhuphe iqembu le-Primero de Agosto kuliqembu elakhupha ele-FC Platinum kumncintiswano owedlulileyo we-CAF Champions League. Umqeqeshi lo uthi bangakwazi mhlophe uba babhekane lani kumdlalo wakusasa njalo abakudingayo ukuxhaswa yibo bonke abayingxenye yemuli FC Platinum.
Everybody knows where we're standing now as a club, you know, and I think we're just 90 minutes away from.
Wonke umuntu uyakwazi ukuba sisalelwe imizuzu engamachumi ayithoba munemune ukuba sifinyelele kusigaba sesibaya esomncintiswano weCAF Champions League. Yikho siyakwazi ukuba kuyini esibhekane lakho ngomgqibelo. Silethemba njalo ukuba sizathola usekelo esiludingayo kuyo wonke umuntu oyingxenye yeqembu le-FC Platinum ukuze sidlulele phambili kulo mncintiswano.
Iqembu le-FC Platinum lele-ASOTO wabe ngutshikilo bhanqa 1-1 ngesonto edlileyo, njalo limpumela itsho ukuba iqembu le-FC Platinum lingadlulela phambili nxa umdlalo ungafika komlindo uyagcina zingutshikilo bhanqa kungela qembu elenelise ukuhlohla. UMapeza yena uthe bazizama uba behlohle ngoba nxa bengadlala besithi bafuna umdlalo uphele kungahluhlanwanga bengazisola iqembu lezivakatshi selihlohle isikhathi sesiyaphela. Iqembu le-FC Platinum seliyakele imele ilizwe leZimbabwe kumncintiswano yokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika kodwa ngalizake linelise ukufinyelela kusigaba sezibaya lapho kutholakala khona imali ethe xaxa. Njalo abaningi bakhangelele ukuba lo nyaka lingakwenelisa lokhu njengoba kusasa lizabe lidlala lisekhaya. Nakwelinye icele iqembu le-ASOTO ngowakuqala ukuba liphathe umncintiswano we-CAF Champions League. Iqembu le-FC Platinum lithole ilungelo lokumela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika ngemva kokuphakamisa isicoco se-league lonyaka, njalo ngokwesibili iminyaka ilandelana ukuba liphakamise inkezo le. Umdlalo wakusasa uzaqhutshelwa enkundleni yemandava esedolobheni laseZwishabane. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kuwoza Friday namhlanje sihamba labahlabeleli ababili abacula bese South Africa, uNkunzi yomanzi omnyama kanye lo Brian Sibanda. Untungamile inkomo usethulela lolu daba.
Hu Joshua Nkomo abethu. Hu Joshua Nkomo abethu. Joshua Nkomo Baba wetu uveli qawe la maqawe.
Umqali wesiziba nguBrian Sibanda, insizwa edabuka eBambazi esigabeni sakombimba, yona ephethe idlaladelayo lakuqala elilesihloko esithi zangene zebhubezi. Lapha uhaya umfokanyongolo iqhawe lamaqhawe phela.
Iqhawe lamaqhawe.
UBrian ukhulele esontweni emaphaneni akombimba lapho ahle waba ngumthontwe ohlaba usamila ngoba ubehlabela ecaweni wakhula waze waba ngumculi osicindezele idlalade. Uyachasisa ke okaSibanda.
Lo mculo lowo kungumculo ongajwayelekile, mhlawumbe abanye uyabadida ukuthi manje kungumculo wesintu othe uxubanisa kakhulu nginabe kakhulu ngemlayezo. Ngikhuluma ngento eziningi ngempilo, ngothando, ngezinkolo nani nani, konke ongakucabanga.
Idlaladeleli lilengoma eziyisishiyagalombili njalo le ngethi umdeni. Njengoba sisiya kukhisimusi nje, umhlabeleli ulomlayezo obalulekileyo kubalandeli.
Njengoba sibheke kuma holiday la kakhisimusi naseminyakeni omusha, ngithi mina abantu abaphepha ezingozini nasemgwaqweni, sithi ukuphepha sisiphatheni kahle, impilo yefana nje naye nazo zonke izinsuku. Engakusho kube ukuthi mina ngiyanthanda kakhulu.
Abadala bathe kusinwa kudedelwana. Ededa ke uBrian Sibanda uthi abangathanda ukuxhumana laye bengamthola kunombolo zakwele South Africa ezithi 002-784-613-2505. Sisukeke eBambazi silubhekise eCholocho lapho okudabuka khona umhlabeleli wesibili uNkunzi yomanzi amnyama laye oculayo kwele South Africa. leli lidlalate likankonzi elesine njalo isihloko salo sithi emsakazweni laye unkonzi olomlayezo omqoka kubalandeli la kuZulu.
Bengithanda nje ukuthi abantu beyiphathe kahle njengoba kulanda uDisemba kanjalo bekwazi ukuthi bethenge nemculo wethu bekwazi ukuyimamela njalo njalo ngoba ziningi imiyalezo siyifaka ezingomeni zethu.
Abangathanda ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Kusho ukuthi abantu abangathanda ukuthola idlalade leli elami elisha bengakwazi ukuxhumana nami kule nombolo ethi 061 96 87 396. Bawo bese bengitholile-ke lapho edabengene kuFacebook kwipheji lami ethi inkunzi yomanzi amnyama iphatha mcimbi. Ungakwazi ukungithola kuWhatsApp.
Uphuma-ke enkundleni ngale ethi yila magwala.
Sesifike emaphethelweni ohlelo lwethu olwalamhlanje, kodwa ke singakalugqibi uhlelo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangana lababalisi benhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe behlaziya inhlupho ababalisi ababhekane lazo elizweni. Ukusilela kwamafutha ezimota uqhubekela phambili ngamandla koBulawayo lakwezinye indawo zelizwe. Kuhlelo Woza Friday namhlanje besihamba labaculi ababili uNkunzi yomanzi omnyama kanye loBrian Sibanda. Oselivalelisa kulolu hlelo lwanamhlanje nguPraxedes Jeremiah. Siya Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.